Vatsigiri vemumiriri wechegu chomuparamende uye vakambonzi vakunda musarudzo dzemaprimary vadexter nduna dzaratidzira nhasi dzichiti hadzidi kuti sarudzo dzemaprimary idzi dzidzokororwe chegu to west imwe yedzimwe nzvimbo ina dzinosanganisira chinoi makonde nezvimba dzakanzi sarudzo dzidzokororwe nekuti dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka zvinhu zvakatozonyanya kuipa muchegutu apo vanduna vakaridza pfutikana mudenga vachiti upenyu hwavo nevamwe vavo hwainge hwave panjodzi vachirwisa nevavaikwikwidzana navo musarudzo idzi asi vatsigiri vava vanoti hapana chekuti vadzokorore sarudzo idzi sezvo pane nzvimbo imwe chete panzvimbo 15 isina kufamba zvakanaka iyo yakaita mhirizhonga apo vanhu vatanhatu vakasungwa amai Gladys Maposa mumwe wevaratidzira nhasi muchegutu
tiripo mawadhi 15 muno muchegutu west constituency 14 mawadhi akavhota kwete zvine chitsotsi zvevanhu vari registered vanhu vakapinda mumasel ndivo vanhu vakavhota Dexter Nduna akabuda ari 98% win wadhi imwe chete inove yakakonzeresa noizi dzese dzamaakunzwa idzi dzamaakuvinga musi vati munzwe kuti zvakamira sei inonzi wadhi 10 ina ari kunzi chikazhi ari kurova aidawo kumira paump ndiyo wadhi 1 isina haina kuita zvinhu zvakanaka kwai yakatokonzeresa zvove zvove nechikonzero chekuti Dexter Nduna ndiye anga ahwina zvine mutsindo zviri kupupurwa nemunhu wese
amai Maposa vanoti mapurisa akaitisa sarudzo anopupura kuti vanduna ndivo vakakunda zvisina kubirira
kunyange kana mapurisa chaivo chaivo vatanga tinawo vanopupura kuti kuvhotwa kwakaitwa kwakavhotwa zvakanaka zvevanhu vanga vari mumaseu saka isusu isi chiitiko chakuitika itya hatichatonzwisisi kuti chachiitiko chekuti izanupf here kuti nyika ienderere mberi kana kuti chachiitiko chekuti vanhu takutotengesa musangano kutoubvisa kuzanupf tichiuendesa kusingazikamwe kana kumdc kana kunpf
imwe nhengo amai maidei sango vanoti havadi sarudzo kuti dzidzokororwe vanopomera amai Edna Madzongwe mhosva yekukonzeresa kusagadzikana muchegutu vachitiwo vaitsigira chikwata cheg40
apa takunditota rerun ise rerun hatisiri kuida tirikukumbira kuti mai Madzongwe ngavambotisiya muno muchegutu endeende vakakura giraundi takagara makore muno tichitongwa nemdc nduna gai akabvisa ngavarege giraundi rake vakakura ambosimawo maruva
izvi zvinotsigirwa navabenjamin kwarangu avanoti chinoshamisa ndechekuti nhengo dzaikuza amai Grace Mugabe munguva yakare dzakaita saamai Madzongwe ndidzo dzave pamberi kuvasarudzira vamiriri
iko zvinezvi tikuti vamunangagwani vari kutongwa nemisiro vamugaba vari kupinda nemuturu anamai Madzongwe iko zvinezvi munhu akakundwa nanduna handika tove mapepers yake angakanyora kuti zanupf uk chinoreve chiizvozvo handika ndomari dzakushanda zvazvozvizi handika vese vaiti pamberi nagrace pamberi nagrace nhasi ndova pamberi vakuti munangagwa
vafara idzi mbiri vanoti vanduna vanofanirwa kumira musarudzo dzose dzinoitika munzvimbo yechegutu
suspended pana ona nduna hatidi kuiwa zvesuspended hatidi kuzviwa mai ava vanga vakatibvira kubva kare vanorwa nesu chavanoda mai Madzongwe hatiiti chii ndopane nyaya nokuti vakataurwa musi vatatamusakano kuti nashamhu yaiya aripo namai Madzongwe zvindo vanodhisepa zano
sarudzo dzemuchegutu dzinonzi dzidzokororwe asi vanduna vasapinde musarudzo sezvo vaine nyaya dziri kumatare dzimhosva dzine chekuita nemhirizhonga amai Madzongwe vanoti vanhu ngavarege kusvibisa zita ravo vachiti hapana munhu wavanoda mubato kudarika mumwe vanoti chavanoda kuti bato ravo rikunde musarudzo zvisinei kuti ndiani nhengo kumhangura kwaita kuratidzirawo nevanotsigira mumiriri wemhangura mudare reparamende vadouglas mombeshora avo vakakundwa namai precious chinhamo masango vatsigiri ava vanoti zvakabuda musarudzo zvakashandurwa kuti amai masango vanzi vakunda vachiti mavhoti akaverengwa vamombeshora vainge vakakunda nemavhoti mashanu asi vamombeshora vanoti havana kuti vanhu varatidzire vose varatidzira vane chivimbo chekuti zvichemo zvavo zvichanzwikwa nevakuru vemusangano nhengo zhinji dziri mupolitibhiro kusanganisira vapoo mangwana navakris mutsvangwa vakakundwa musarudzo idzi ndakamirira studio 7 muchegutu ndini Arthur Chiguriwa.